Mutongi Ishane Sumatova ati anobvumirana nemuono wevachuchusi wekuti varusere vanogona kutiza nyaya yavo isati yatongwa kana vakaburitswa mutirongo nekuti vakatombobuda munyika vachishandisa nzira dzisingabvumirwe uye vasina magwaro ekufambisa. Atiwo dariraona zvisingakodzeri kuti vabhadhare mari yechibatiso nekuti hapana pekuzovatsvaga kana vakatadza kuuya kudare sezvo vasina nzvimbo kana musha wavanogara muZimbabwe. Varusere vakasungwa musi wa 23 zvitagorera pera mushure mekudzingwa kuBotswana uko vainge vaenda kunotsvaga upoteri, asi ivo vakaudza dare kuti vakaita zvekupambwa nekushungurudzwa ndokuzoendeswa kumatikitivwa eCriminal Investigations Department wave usiku. Varusere vanonzi vakatenderedza maWhatsApp audio nemavideo vachikurudzira vanhu vekuMozambique nemuSadik kuti vasatambire kukunda kwebato reFrelimo musarudzo dzakaitwa kuMozambique muna zvitagorera pera. Vachuchusi vanoti izvi ndizvo zvakakonzera mirizhonga yauraisa vanhu vanodarika mazana maviri nemakumi manomwe kusvika pari zvino. Varusere vari kuramba nyaya iyi vachiti dai zvavakaita yaive mhosva vangadai vakasungwa kuSouth Africa pavakataura mashoko aya pane penyuro yeSABC. Mune imwewo nyaya mudare iri, mutongi anyima vaTimothy Chiminya avo vanozviti mambo munhu mutapa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba panyaya yavari kupomerwa yekuzvidza mutungamiri wenyika nekugadza madzishe zviri kunze kwemutemo weTraditional Leaders Act. Mutongi ati vaChiminya vakabvisa Ishe Seke vaStanley Chimanikire vakagadza vamasimba Rubatika zviri kunze kwemutemo uye vati izvi zvave kukonzera kusagadzikana munzvimbo iyi sezvo Ishe chaivo vaChimanikire vave kutadza kuita basa ravo. Gweta ravaChiminya vaGift Mutisi vati dare rati kana vaChiminya vakasunungurwa vanogona kukonzeresa mirizhonga zvekare.
Saka nokuda kwaizvozvo kuri kunzi nokuda kwori zvakaitirwa madzishe, saka nevanhu vari pasi pemadzishe ivavo vanenge vasina kugadzikana.
Kubvira muna kukadzi kusvika muna Gumiguru gore rapfuura vaChiminya vari kupomerwa mhosva yekubvisa madzishe nekugadza mamwe zviri kunze kwemutemo kumatunhu emasvingo neMidlands, uye vachuchusi vanotyira kuti vanogona kuramba vachiita izvi kana vakabhadhara mari yechibatiso. VaFrancis Makai avo vanoshanda navaChiminya vachibva kugokwe mudunhu reMidlands vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vachiremekedza mutemo havana kufara nemutongo wapihwa nedare.
Hatina kubatika zvakanaka pakuti mbeu yarangwa ichinzi vachakonzeresa murovha kwaChiseke kwacho imhutapa vasivo vakakonzeresa.
VaMutisi vati vachanzwa kubva kuna vaChiminya kuti vopikisa mutongo uyu here kudare repamusoro reHigh Court. Varusere navaChiminya vanzi vadzoke kudare musi wa 22 ndira kuti vazoziviswa zuva ravachatongwa. Mune imwewo nyaya, mutongi wedare reHigh Court vaPisrai Kwenda vambomira kutura mutongo pachikumbiro chana muzvina bhizimisi vaMike Chimombe nava Moses Mpofu chekuti vatongwe vachibva kumba panyaya yavari kupomerwa yekushandisa magwaro emanyepo kuti vapiwe basa rinokosha mamiriyoni manomwe nemazana manomwe ezviru zvemadhora ekuAmerica kuti vatenge mbudzi pasi pechirongwa chePresidential Goat Scheme. Vaviri ava vakaudza dare kuti vakazvipira kubvisa madhora zviru zvishanu pamunhu, kuchengetesa mapasipoti namabharani wedare pamwe nekupa dzimba nemapurazi avo sechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba, asi vachuchusi vari kupikisa chikumbiro chavo. Vaviri ava vakanyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso nedare ramagistrate uye vakakwira kuHigh Court vachiti pane zvashanduka kubvira pakaitwa mutongo wedare ramagistrate. VaChimombe navaMpofu vakasungwa muna Chikumi gore rapera necommission inoona nezvekudzivirirwa kweuori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.